Tichiongorora monetary policy yapresentwa nagavana wecentral bank Dr. Mangudya, tiri kuona kuti donjo remonetary policy yakarerekera pakudzikamisa mitengo munyika, nekuti vese vanoziva zveeconomics basa rereserve bank nderekuti mitengo inge yakadzikama kuita kuti upfumi hwenyika ahuwandutsike. Saka monetary policy yapresentwa nhasi yanga ichiratidza kuti tiri kuwina senyika, tiri kubudirira kudzikamisa mitengo nekuti inflation iri kudonha sekuripota kwaita vamangudya, yava kwama300%, 368% muna January 2021. Muna July 2020 inflation yakanga yaita chimbwamupengo kusvika pa837.5%. Saka kana yabva ikoko ku837% ichisvika pa368%, zviri kureva kuti hurumende iri kuita progress pakurwisa inflation.
Ko, panyaya yemari iri kutenderera munyika apa vatiwo kudi?
Pa presentation yaitwa nagovernor iri kuratidza kuti vari kukwanisa kukunda kumanage money supply kuita kuti mari iri kupinda munyika isange yakawandisa zvakanyanya, nekuti matargets avo ekuti pakota yoga yoga ingati quarter of the year havasi kukwanisa kupfuura 25% increase yemoney supply, zvinova zvinokurudzirwa. Nekuti kwetakabva kumashure uko, dambudziko ranga riripo nderekuti hurumende yanga ichiprinda mari yakanyanya, zvaizokonzeresa kuti mitengo iite chimbwamupengo, reti ikwire kumusika mutema.
Chii chinopa kuti reti ikwire zvakanyanya?
Nekuti vanhu vanonga vane mari zhinji yavanoshandisa kunotenga mari ekunze kwenyika. Saka izvozvo kubva 2020 kutanga pamid year kusvika pari zvino, central bank yakamiramira kuti money supply isawanda zvakanyanya. Ukowo kuminister of finance havana kuspenda mari yakawanda yaizokonzeresa kuti vapinde mucentral bank vachitikonzeresa kupinda kwemari. Saka ndiyo maachievements anga achibuda mumonetary policy, and governor of central bank vasimbaradza kuti vacharamba vechibata chepakati kutsika mabreak kuita kuti money supply isaramba ichiwanda, zvinova zvitinokurudzira nekuti ndo zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hudzikame.
Ko, panyaya yemari kunze iyi kana kuti foreign currency inotemesa vakawanda musoro zvikuru vemabhizimisa?
Vari kutaura nhau dzeforeign currency kuti musika wemari dzeforeign currency ucharamba uchisimbaradzwa nemaexports, nemadiaspora remittances, nemari dzinoonekwa munyika dzinowanza bhengwa, foreign currency yabhengwa 20% yacho ichaenda kunosapota auction system. Saka mubvunzo unoda kuziva vanhu ndozvekuti zvinokwanisa here kuti gore ripere auction system ichakadzikama? Ndinoona sekuongora kwatiri kuita, yes, zvinokwanisika, nekuti chanyanya kusimbisa upfumi hwenyika gore rino idenga ratisekerera riri kuratidza kuti kunaya kwemvura gohwo richange rakanaka.
Izvi zvinorevei titarisa nyaya dzezveupfumi?
Zvinoita kuti tiseve mari yekunze kwenyika kuti chitenga chibage. Ongorora yatiri kuona ndeyekuti gohwo richanga rakapfurikidza zvatiri kuda munyika, toita surplus. Saka surplus iyo yakakosha kuti ichaseve foreign currency. Zvoita kuti vamangudya vasanga vane pressure yeforeign currency yekupa makambani zvodzikamisa rate. Saka tiri kushuvira kuti kwatiri kuenda mberi chirwere chichipo ndechekuti marets ekuformal markets neekublack market achakati siyanei zvikuru, nekuti tinoona marets ari ma120 kumusika mutema, kucentral bank ari pa83. Saka izvozvo zviri kukonzera madistortion munyika. Saka tinofunga kuti pachakwanisa kutanga kutengeswa fodya nekukohwa chibage nezvimwe zvichakohwa kubva muagricultural sector zvichabatsira kuti mari ikwanise kunge ichiwanika yakawanda foreign currency, zvoita kuti marets ekumusika mutema adzikame.